Vachitaura pamutambo wekupemberera vadzidzi vainge vapedza zvidzidzo pachikoro chevadzidzisi cheMasvingo Teachers College nguva pfupi yapfuura, vagandava vakati hurumende inoda kuona zvikoro izvi zvichiwedzera vadzidzi vane urema. Vakati vanofara kuti zvikoro zvakaita seMasvingo Teachers College neUnited College of Education kuvulawayo zvave kutoita izvi, asi vanoti zvikoro izvi zvinofanira kuwedzera uwandu hwevadzidzi ava, uyewo zvimwe zvikoro zvevadzidzisi pamwe nemauniversities zvinofanira kutora vadzidzi vanorarama urema vakawanda. Muzvare Makanaka Gumbo vanoti kurudziro yehurumende yakanaka chose, sezvo vanhu vanorarama neurema vange vasiri kuwana mikana seinowanawo vamwe mumakoreji.
Sevanhu vemuZimbabwe tine kodzero dzekuwana mikana yakaenzana nemunhu wese. Zvichiratidza kuti isuwo sevanhu vanenge vakaremara kana kuti vasina kunyanyisa kufanana nevamwe, tinofanira kushandawo nesimba toratidza nyika neruzhinji rwevanhu kuti hongu tinokwanisa. Vanhu ngavasati tarisire pasi nokuti tinozvikwanisawo zvinongoitwa nemunhu wese.
Munyori wenhau anorarama neurema uye achishanda nevanhu vanorarama neurema vaPatrick Musira vati kurudziro yehurumende yakanaka, asi vakati hurumende inofanira kuona kuti makoreji aya ane zvinhu zvinoshandiswa nevanorarama neurema kuti vakwanise kudzidza zvakanaka.
Izvi ndinofunga kana hurumende yaita urongwa uhwu hwokuti vakare vane urema hwakasiyana siyana vapiwe nzvimbo pazvikoro, zvichamanikidza kuti ivo varidzi vezvikoro vaone zvavangaita.
Mukuru weCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati izvi zvakakosha, asi makoreji anofanira kushandisa mari yakawanda kugadzirisa zvivakwa zvavo kuti vadzidzi vanorarama neurema vadzidze vasina dambudziko.
Nyaya iripo yakanyanya kukura nyaya yemari, kuti kana uchitora munhu anorarama nedisability pane zvimwe zvinhu zvinenge zvidiwa kuti chikoro chinge chinazvo. Takatarisa kuti vanhu vanenge vachifamba nemahuche vanenge vachida maremp, masteps vanenge vasingakwanisi kuvashandisa, vanhu vasingaoni vanenge vachidawo zvinhu zvakaita sebraille kana kuti amwewo makombiyuta ane software yekuti vanokwanisa kushandisa inokwanisa kuita kuti vange vachidzidza zvakanaka. Saka kana chikoro chakatarisa izvi chinenge chingoona mari dzachona semari dzakati wandei, vasingazivi kuti zvakanakirawo chikoro ichocho kunge vachitora vanhu vane urema.
Vatiwo kurudziro chete haina kukwana, vachiti kuti zvikoro zvepamusoro zvikwanise kutora vadzidzi vanorarama neurema, hurumende inotofanira kuita mutemo.
Pare zvino kurudziro iyi inongoenderanawo kune makoreji anenge achida kuteerera anoteerera, asi asinga anofungidzira kuti havazvikwanisi vanongosiyawo zvakadaro, zvichireva kuti vanhu vanorarama nemadisabilities vane kumwe kunhu kwaanenge vasingazokwanisi kunodzidza nekuda kwekuti zvikoro zvinenge zvichingotiwo havakwanisi kuti vange vachitora vanhu vakadaro kuti vange vachipinda muzvikoro zvavo.
Munyika mune vanhu mamiriyoni maviri vanorarama neurema, uye vazhinji vevanhu ava vanoshaya mikana yekuenda kuzvikoro sezvo zvikoro zvizhinji zvepasi nezvepamusoro zvisina dzimba dzekudzidzira nemimwe midziyo inoita kuti vanhu ava vadzidze zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.